Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro gunyana 25 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatotaura kuti tinodiswa e-transitional authority. GNU, no, hatina kungotaurira nezvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa votaura zvavanofunga kuti zvinoda kuitwa kuti nyika ifambire mberi. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti munyika makaitwa sarudzo dzavanoti dzakachena. Mumiriri weAfrican Union muWashington DC arikurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda kanzuro inofanira kubata matomu kana kuti transitional authority pachigadziriswa matambudziko makukutu avati akatarisana nenyika zvichikonzerwa kunyanya nesarudzo dzinogara dzichishorwa nevakawanda nekunze dzichinzi dzinenge dzabirirwa. Gatinzwei hurukuro yataita navachamisa kuti nyika yotora gwara ripi.
Way forward kana kuti nzira ingaita kuti nyika ibude mumatambudziko airi munyanga dzamushore ndeyekuve nesarudzo zvinoremekedza zvinodikwa nevantu. Zvinoitika taisa nhaurirano dzematongerwo enyika dzinoitwa pakati pemapato akasarudzwa. Nyanya yakasarudzwa iri pamberi TPC neyakasarudzwa iri pakutevera ZANU-PF ichizvimanikidza kune dzimwe nzvimbo kuti inge ichinzira sarudzo. Saka ndo zvakufanira kuvapo kuti tinge tichivhura nzira political dialogue, political settlement yekuti sarudzo dzoitwa riini uye toputa sei zviripo zvisingaurirani nazvo. ZEC yaratidza kuti basa yatadza.
Asika takanzwa vaMnangagwa achitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Ko ini mungatevera unenge bangoma achiridza mutinde yake. Ini makazviona kuti kana kuUnited Nations vazhinji vakatobuda mumusangano nekuti vanenge vachiziva kuti uyu akabangoma hambeni kuiridza. Kwese kwavari kuenda vango vakiita kunge zvinoita vaya vanenge vane umwe munhu usingafadzi.
Asika vamwe vanoti aiwa vachamisa vari kunyanyo paridza mavhesi vasingatore matano.
Unenge ada kundibvisa pavhesi warasika nokuti ini ndakasvikwa nemufananidzo wababa vari kudenga ndo zvandii ende zvandinotenda hazvigoni kubviswa ipapo nomumwe munhu. Ini handina kumboenda kune vanoita zveung'anga kuti bvai pan'anga dzenyu. Ndinongovakurudzirawo kuti kurasika asi handigoni kuvamanikidza kubva ipapo. Ini ndakatenda kuna baba vari kumusoro kudenga ndo vanondipa simba ndovanondipa uchenjeri ndovanondipa utungamiri ndokwandinodzokera ikoko. Anenge asinawo kufarawo nazvo ndine urombo asi apa ndopandakamira uye ndinoziva kuti ipapa ndopane simba. Umwe noumwe unoziva kwaakarerekera muti unowira kwaakarerekera kwangukurutendo nekuti handigoni kurwa nehama idzi dzandinorwa nadzo idzi ndisina Mwari kurutiro rwangu ndisina rutendo rwaJehovha nekuti vanotenda zvakawanda. Makaona zvanga vanazvo mari, vanotwane zvese zvavanazvo, vanoti vane hasha, vane mapfumo, vane mapakatwa mamisero. Isi hatina izvozvo, tinofamba naJesu.
Ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti tinodikwa transitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo. Asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms. Todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika, tingazvigadzira sei, kuvaka mabhiridji nedzimwe nyika, maeconomic reforms. Todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reforms, electoral reforms, zvingagadzirwa mudumbeo remutemo. Todhila nenyaya yezeki yatambura yekuti zeki hapana zviripo, kwakuti kwa independent electoral commission inenge isina kwayakarerekera. Kuitira kuti mapato ese nemapoka ese, machechi nekumaprofessional bodies nemayouth groups vave necontribution kune vanhu vanopinda muindependent electoral board, kwete kungeitwa nepati imwe chete ZANU-PF. Izvozvo ndozvavada kugadziriswa munyika muno, nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nemalegislative and constitutional reforms anoita kuti nyika yedu pave nekuwirirana nekufambidzana pamwe chete.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Asi mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa munyika mwedzi wapera dzakaitwa zvakanaka.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections.
Zimbabwe iri kuramba ichitevedza utongo hwechekerere uye bumbiro remutemo zvichitevera sarudzo dza 2023. Ndinofara kukuzivisai kuti nyika yakaita sarudzo dzakachena murunyararo.
Ayo hanga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumuzinda weUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera. Zvichakadaro vaMnangagwa vari kutarisirwa kuti ndivo vanenge vari sachigaro musangano wedare remakurukota richatanga kugara mangwana mushure mekunge varitoresa mhiko. Mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York. Ambassador Suka Mafudze vanoti nyika zhinji dziri kukurudzira runyararo, izvo zvavanoti zvakakosha. Vanotiwo vakatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa, avo vakakurudzira kuti pave nemadzimai ane mabasa epamusoro-soro pane mimwe misangano iri kuitwa ichaitwa neUnited Nations munguva inotevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze.
Uyu musangano pagore rino ndinoti wafamba mune zvakanaka, ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose, kuti tive tine rugare rwakanaka, tive nepeace yavanoti peace, runyararo munyika medu ndo matauriro edu, ende kuti tinofanira kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri. Musangano wafamba munzira yakatwasuka, ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030, maSDGs anotaurwa aya. Tirikuona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yeCovid takadzokera kumashure, asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030, zvinhu zvinenge zvichienda direction yakanaka. Tiri kushanda, nyika dzese dziri kushanda zvakasimba, ndozvatakaona pamusangano.
Takaona zvakare Vasiru Ramaphosa, mutungamiri weSouth Africa, vachiti ivo wandu wemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu wanga uri ushoma munoona pachikwanisa kugadzirika here
apa panokwanisika kugadzirika hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50 toisa zita remunhu apa toisa zita rababa apa neraamai apa taita 50-50 pane zvakawanda zvinofanirwa kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive tichipinda mumusangano pane zvinofanirwa kugadziriswa zvakafanana nokukurudzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making positions pane zvinogadziriswa runyararo ndozvikuru peace kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro saka ngative tichigadzira kubvira pasi pasi kuti tikwidze madzimai ekukwira kumusoro ndokuti vagokwanisa kuwanda ivo madzimai vari kumusoro ndaiva vane zvavanoisa panzvimbo ndaive pamusangano nezuro wepeace takataura nyaya yekuti ngatibuildei macoalitions kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu vakwanise kumuvha kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi madzimai akwanise kuva pamapositions epamusoro saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa macoalitions kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei ngoti NGO yangu iNGO yangu ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi
mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica ambassador Hilda Suka Mafudze vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumucheto wemusangano weUnited General Assembly kuNew York. Kanzuru yedhorobha remasvingo nhasi yaparura chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu munharaunda panyaya yebhajeti regore rinouya. Kanzuru inoti iri kuda kuparura bhajeti remari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million United States dollars. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzuru mudhorobha nhasi mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vadanston jori vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatara chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita secovid-19 cholera pamwe neTB.
Bhajeti redu in total 17 million United States dollars and maprojekti makuru atiri kutarisira kuita mugore ra-2024 iwater augmentation project then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation vatiri kufungidzira kuti tingaita solar system then we are also looking at the construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana because covid-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu remasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura.
Vadzori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuamerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yeBeatrice Infectious Hospital. Vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Achipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vagraham hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuru inofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara.
Refuse along all our roads in the industrial sites and in the residential areas.
Mari mumugwagwa nemaindastiri inofanira kubviswa. Kanzuru vatsvaga vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini kana vapedza mapepa iwayo nemapurastiki acho vanomapisa kutsvaga kana kuti wotsvaga mota yekuti vanozotakurisa unomapisa kunongopisirwa mari yese kumadhodha bhini.
Kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega, vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika. Vamwe vagari vakaita savatrust manyasa vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuro inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu $26 kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi.
Isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mitero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo, uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhura nemari yekunze heni chimwe chikamu chobhadhura nemari yemuno hatiwirirani nazvo, nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze, tiri kupiwa mari yemuno.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradze mutande vati zvakanaka kuita misangano iyi, asi kanzuro iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira.
Asiwo tinomuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekuti zivisa nezvemisangano iyi pachine nguva, nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumasvingo vanomaona. Vakawanda vacho ndevekubata bata mubati wemaoko, vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari fomal. Saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva, zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi.
Asi munyori wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambisa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu.
Takazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ekanzuro, anosanganisira masocial groups mamwe evagari. Vanhu vazhinji vaakushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano. Saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei.
Vamukaratirwa vati misangano yatanga nhasi ndeye masangano akakosha, uye vachapinda mumawadhi ose gumi edhorobha remasvingo vachinzwa pfungwa dzevanhu kwesvondo rose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakaremara vari kukurudzira vatori venhau nevamwe vanhuwo zvavo munyika kuti vasashandise mutauro wekuvanyomba nekusavaremekedza. Mutori wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau paCrown Plaza Hotel muHarare nhasi, mukuru weFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe vaLeonard Marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo.
Tauro isingachaiti hatichaikurudziri, asi ine mutauro tinoiona ichibuda mumapepa nhau yakafanana nekuti tinonzwa mapepa nhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura vakaremara, tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama neurema isinotaiwa hatirarame hurema takatoremara. Saka tichida kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara, nekuti taakuti isisi munhu asingaoni munhu asingaoni, asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu, asi izvi taakuziva mutauro wakanaka totanga taona munhu setaona hurema hwake. Saka toda kuti munhu adaidzwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kuti haoni, chimumumu nekuda kuti haatauri, musopi nekuda kuti ane usopi.
Vamarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekusvidza ano shandiswa kune vakaremara.
Tikashanda tiri tega tisina unhu wenhau, nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda, hadzisviki kure. Mapepa nhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese.
Varufaro Chinyanga vanoshanda neZimbabwe Albino Association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanirwe kushandiswa, vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza.
Kana kutiwo vanhu vavaratidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu aisikowo pamabillboardwo kana kusikowo mumamagazini, zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobvawo kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa naMwari ichi chipo chakangofanana nemuwapi humwana asina albinism kana usope.
Amai Zvanaka Gomo vanoshandawo kuzi Zimbabwe Epilepsy Support Foundation vatiwo vatorive nhau dzimweni dzenguva havanzwisise urema hwavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari. Vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema hunoonekwa nemaziso neurema husingaoneki nemaziso.
Ukasvika uchiti ndakaremara, kunyangwe kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokuti ibvai pazvinhu zvenyu, nekuti vanenge vachiona iwe uri chiratidza kuti hapana mutezo wako wakakuvara, nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Muzvare Shalin Mahomed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa, sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanduka nguva nenguva.
Ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi, tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva, tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza, inotuka, inoshoropodza.
Masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira, kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete. Uwandu hwevanhu vane urema muZimbabwe hunotinetsei kunyatsoziva, sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema. Hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1%, asi the National Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vanoti vanodarika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru muPakistan, Imran Riaz Khan, anowanzodaidzwa nerekuti Imran Riaz ange atsakatika mwedzi mishanu yadarika mushure mekusungwa nemapurisa, anonzi negweta rake adzoka kumba nhasi. Imran Riaz akapambwa akasungwa panhandare yendege muguta rePunjab musi wa 11 Chikumi achiedza kuda kutiza munyika iyi kuenda muupoteri, sezvo ainge opomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Chirwere chekolera chinonzi chatanga kupararira mudunhu reBuera, asi vezveutano vari kuti yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu, sezvo vari kubatwa nechirwere ichi vakawanda vari vekereke yechipostori isingabvumidze vatendi vayo kuenda kuzvipatara kunorapwa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwavarambwa mudunhu reBuhera South vamusande Matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwamarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera, asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara. VaMatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombekombe kwerwizi runde, uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Munozivawo kuti mapostori naikarurisa zvezvo vanavanenge vakawandisa
wana wanangwa jingwa karamu wizi nudu zimbazi tukuta wanezate takato tele wizi pani wizi mwanza rundewe rulipo ndoro wakati zimbazi takai telaini takapata iri ya echo yu ndwe tukutukia uti karamu wizi maji mfura ya cha isu ya tukuelele ya kangu mina mina ule takani mfura ya isu takuto itikia kuti inga tu inetezo inga ndro pakabuli kukole ya kawanda
lama tuseta wano tipane mashoko ekuti mumwe mporofita akatofa mshule mekweza kuna matira mumwe mtendi aifungizwa kuti ane kolera
taka so far kutorudai kwa fewanu tu mzimai wakafa wataka igamari mwezuru anao ne wamu warukuru wara izo zikuta wakuru pane 8 warukuru wara taka izo zo zikutineza kuti zuru kukatu batuko wamu na chochi kwele chochu ewe heo tivari kuwia zao toiga asi heo pia taka kumbiri kwa warinde kuti waisi tendi mupa area pacho nukuti wana wakangunga ni papa bamba wani
waende lamberi wa chiti wechitendero ichi wano fanela kukuruziwa kuenda kuzipatara nekuti wamwe wawo wari kufane zvirwere zvinora pika mbuya utsanana amai Dokas Mbendama ava vanoshanda kumundire World 1 kubuhera West vanoti dunhu rebuhera rine zvinhu zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore
manje nekuenda kwetevo kwataa kuenda kwenguoko takanzwa president akurudzira zveflash toilet saka yobva anombokundikana kuwakaplan vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake takaomerwa nekuendesa vana kuzvikoro zvekudya saka vasina matoilet saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system
nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa
veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatipotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura ngatingei tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena
ongororo yakaitwa nezimbabwe national statistic agency kana kuti Zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika gumi nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi kumanikaland vanhu vanodarika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kubuhera South yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Mnyaradzi Mukuzunga Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa chirwere chekorera chakatangira kucheguti muna kukadzi gore rino World Health Organization inoti vanhu makumi matanhatu nevashanu kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinitse.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yotora gwara ripi mushure mesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda nhaurirano uye kufanoumbwa kwekanzuro inogona kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa kana kuti transitional authority. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa zvakanaka munyika. mumiriri weAfrican Union muAmerica ukurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tashuka kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu Toksi Amina Taboko Ncube munaudze isiNdebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Zange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukukhetho lwenziwayo. Asilokhetho kwakuqinibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane kuthuthukise eleZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo hachi omanyano.
Ifuta katotaura uchinodikwa i-transitional authority. GNU, no, atina ungetea uriranezo. Asutu bakutu wani, mauri rani taiti transitional authority munika. Inounganiza funguwa jirani mose, inombofano bati ama simba, yo gadirisa, sinofana kugadirisa ma economic reform. So, jila nene ya jesquerage, ma debt issues. So, jila nene ya jesquerage, zirikun zipane zirango ziripanika, kutinga zigadira, seku waka ma debt nezine nika. My economic reform. So jila, nima political reform.
Sinasikuluma ukuthi sifuna i-transitional authority hachi ukulumende womanyano. Kota sifuna ukuthi abantu bazwisisane ubunjwa ukulumende we-transitional authority umanyanisa imibono yabantu bonke. Ezaphatha amandla okwesikhatshana ilungisisa okufanele kulungiswe kwele Zimbabwe.
Lawe ne contribution kune vanhu vanopinda independent electoral board. Kwete ungetwa ne party inechete ZANU-PF. Izo ndizo ada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisawo kuti kuve nema legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leTriple C ubexoxa lo Blessing Zulu oweStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso yePolitical Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu oweUnited Nations General Assembly. Ngeviki ephelileyo uMnangagwa uthele Zimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent, and credible election.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemithetho kulandela ukhetho luka 2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-TCC bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kwele Zimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Cyril Ramaphosa obele South Africa eyokuthi iSouthern African Development Community izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impumelelo yokhetho kwele Zimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwa ngakuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe lephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye basithi besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenzayo. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi kuphume abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma leStudio 7 esikhulumeni sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama-talks arayithi, ezange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukuthi ukhetho lwenziwayo asiyokhetho kuqinibezela nje kwaMnangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama-talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yiSadaki, izeki idilizwe, laba bebekuzeki baqotshwe othigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalokuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes his excellency because iDimnangagwa received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambinde khona kathesi yephambili. Akulo esingakutshintsha abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo wakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana wamazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhla ka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentetheli zindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukuloba imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula izikolo. Ugatsha lezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-TCCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana abazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathi nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilator iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphosela ninyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya invigilator beyinvigilator nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga, ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college laphana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikezayo. Imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabuli, uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le ngeye-Ministry of Education esingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadale i-examination fee, imali leyana ukuthi ihambe iziyefika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhale ukuthi ababali sibona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee. Le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki ngabakhiphe enye imali yokuthi nxazokuinvigilator laphana ababali silabo benikezwe.
I-TCCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithini ngalokho?
Indaba ye-fees mntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali, ngawo le mali ngawo uyakwenza lokho. Kodwa ke i-curriculum le esiyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga ukuhlala kwenzira masanga commission. Yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso. Ungayale kushini kube masungamani akuveleka kula network, kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule computer yakhe. So ngazona ezindlela okuzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende okhona sihlala sinitshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kathesintatheni singama-product awe-state funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo ufika ufunde umama lo baba okwaba kwakuthengelwa i-uniform bavuthuze i-economy yavukisa ingasayenelisi ukwenza zona ezizinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kulezinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana iindleko zesikolo bonke.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ubengabambeki ecingweni. Amakansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukhansili le ngeviki ephelileyo lapho abaye abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kubika onokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume ejelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla lelo ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo lonyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebuleni North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye wenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule okumqoka ekunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edorobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa yi-Wash Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling 8300, and imali le yona izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs la azanceda imkhosana supply le-lodensis supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe with outside politics bazasilalela nathi masihambe isikhalazo zakhamizi. No, izakhamizi icela ishare from entweni abayibona nsuku zonke, ngoba ngokwabo bakubona nsuku zonke badalelekile. So lokho yikwesti yazama ukuthi sikukhushe nomeya i-council yonke nama-resident, then singakwenza futhi kube le value yokuthi sizahlanganisa ama-residents wonke nama-resident association, owadra zifakora, nama-churches, ama-pastors and all other leaders believe ukuthi ungasincedisa ukubana sikhushe lomdaba, ngoba sisodwa sometimes singena input yama-residents kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma umhlali wakuleli dolobho uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi awukwaniseki, so xa kwenzakala bizini beyikhangele ukuthi kati ibhili engalehla bijangani liyaphansi, ngoba ibigifine ngoba one day ihambe elocation abantu kuhamba they're struggling to pay this money ekhansilini because they're losing money because ibakhona iba too high for people, but imali yakhona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajamba aboshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenze ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti yagoqe ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project okuthiwa yi-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansi leyo kufanele bese kuphutshisele lo.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisise njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7, ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezomvikela ukwele Kenya lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamalecatha lobunye. Ukhangelele ukuba uza kwethekelela lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobho leDena kwele Libya lapho okadabu kamadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempilakahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kwele Zimbabwe. Kule ndawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni, kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. Udokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso ye-Public Health South Africa, PISA, uthi kuningi okungenziwa ngabantu labezempilakahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-cholera.
Community and ama-individuals. Every individual is in a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. We responsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to e-bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ama behaviors wethu nama values wethu is important to take care of that. Because ama behaviors, ama practices izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, as is bigger at risk of E. cholera, legacy to take care of those, this is control.
Umnumzana Retlo Matorwa, okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough.
Umatorwa uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issues. Pharmacists play a very critical role in terms of access of
medication. Ababalisi, ama community village workers, labanye.
Ukuthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mesihlule Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo ze-public health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972. Kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009, umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose unkulungane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe. Wabulala bedlula kancane kunkulungane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha elecabinet lizahlangana okwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-CCC. Ihhofisi kamongameli Mason Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi ilizwe libhakane lenkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubunguleza umbusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi, umnumzana Efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangawukhangelela ku-cabinet kaMnangagwa entsha le.
Kunenge abakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa, kodwa ngokubona kwami, ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu-43 edlulileyo, kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho. Baza ngena sizwile kulabatsha, kulabadala, phakathi kwabo bazabe behlangene labasebe ku-cabinet, kodwa kakulanto entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo. Kuzabe lokho kufanana nje kulusizi, kungela misebenzi, kungela zibhedlela, kungela zikolo, imigwaqo idilikile, akulalutho oluzaba khona. Kodwa abantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikhokhola, ngokuba bathwele nzima abantu, akula misebenzi ezomnotho kazikho, balayini emabhenki, belayinela imali engekhoyo, imali yakithi ayithengi izinto ziyadula, elizweni kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa, i-constitution kayihlonitshwa, ziningi izinto ezingahambi kahle. Phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle, ngazihambi kahle. Ngakho-ke yikho abantu beZimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa. Abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu, bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe, zime kahle, abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku, esilamatitshala, amatitshala asebenzayo, ihola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela bayefica imithi, bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo, kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo. Bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe, ime kahle, ezikaloliwe, i-railway isebenze ngendlela efaneleyo, indizamshina kusebenze ngendlela efaneleyo, konke kume kahle, bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi, bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi, bengazange batshaywa ngamakhanda.
Yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana, abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, abanye besithi lwaqhutshwa kuhle?
Iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho zange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo. Kwaba lokudlelezela, ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo, ezingahambisananga le-constitution yeZimbabwe, ezingahambisananga le-electoral act, ezingahambisananga le-static principles and guidelines on elections, ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonishwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho. Ngakho ukhetho belungakhululekanga. Imphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso zabantu beZimbabwe. Lokho ke into esingeke siyibalekele, into esegcekeni. Yebo, kambe bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle, lwaba free and fair, kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota, kumbe ngezinsuku siyavota. Ngakhangela ezemisakazo nje, iZBC TV radio azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo, kanti umthetho uthi kakube njalo. Ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kuzaqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028. Ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi. Ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government, kube lokhetho olunye, kube lalokhu lalokhuyana. Sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma, kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kweleZimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC bekhumisana nomlotha kulungisiswe okuhluphayo kweleZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.